vagari vazhinji vemudhorobha remasvingo vaudza studio 7 kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichitatamuramba mhuru izvo zviri kuita kuti vadye kamwe chete kana kaviri pazuva. Pakupera kwesondo mitengo yezvinhu zvizhinji zvakaita seupfu, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nemupunga yakakwidza nezvikamu zvinoda kusvika zvikamu zvisere kubva muzana. Amai Emilia Muchabiwa vanoti ivo nemhuri yavo vakatodzikisa uwandu hwechikafu chavanodya.
Zvinhu zviri kutotiremera, tingambodi kukunyeperai because zvafanana kana nyama yachona yakwira. Chingwa chakwira tichatombokwanisa kana kudya breakfast, takutongozodya kana masikati, takubatanidza breakfast nemanheru. Zvakatotiomera, zvinhu zvakaoma vedwe.
Vashandi vazhinji vari kuchema chema kuti apo mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, mari yavanotambira pamwedzi haisi kuwedzerwa. Vazhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kukwira apo vabereki vakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya izvo zvichawedzera matambudziko avo. Vazivanai Chikwanda vekwamucheke vanoti hurumende inofanira kuona kuti yagadzisa nyaya yezveupfumi hwenyika kuti vanhu vasararame nehwaku mukwaku.
Mapurisi ezvinhu akuramba achingokwira ende gavhumendi yachona hapana zvairi kuita zvokuti tochema diye vanga vavamira mirawo bosi mwata zvaiko zvino makuseni kana akatiakwanisa kudya makuseni takutoita nonzi 011 utaza kuti makuseni haudyi wodya masondozvodya futi manheru plus tarisa nezvikoro zvodawo vhugwa izvi magrosari aroko haasi kutengeka. Nyama yachona kuti uitenge pamba chapo chaipo taimbodya kana midwa kana 3-4 pavhiki asi iko zvino ukaridya kana kahwani unenge watomira mira. Saka tiri kuchema kuti je hurumende yangaionawo zvokuita yapindira itikondirowo mapurisi zvikwanise kutengeka mumashopu.
Chisaga chimwe chete chemakeji 10 cheupfu chaiita madhora masere svondo rapera chava kuita madhora 50. Apo keji imwe chete yenyama yaiita madhora 50 yava kuita madhora 40. Makeji maviri emupunga aiita madhora 5 ari kuita madhora 50. Chingwa chakawedzera kusvika pamadhora 350 semari yaingotengeswa chingwa ichi nekambani yeBakers Inn svondo rapfuura. Mutengo wedoro wakawedzerawo svondo rapera. Restoro mumasvingo vataura nestudio 7 varamba kudongwa mazita avo vanoti mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nekuti vari kuhodha zvinhu nemari yekunze yekuamerica vozotengesa nemari yemunyika yemaRTGS nekudaro vanoisa mitengo inoenderana nemari yavari kuhodhesa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasvelan Javangwe vakaudza studio 7 kuti nekuda kwekuti mari yekunze haisi kuwanikwa mumabhanga vamwe vari kutenga pamukoto ichidhura. Asi vamwe vakaita savaNixon Kwirai vanoti hurumende inofanira kubvisa mari yemunyika yemaRTGS nebhonzi vanhu voshandisa mari yekuamerica isingaperi simba.
Zvinhu zviri kuoma zvikuru nokuti izvezvi mukatarisa kuti ndikwanise kunotenga upfu chaihwo chaihwo hasi kukwanisika. Saka sesu vanhu tava kutorarama ne 1 million per day ende randi tikukwanisa futi kuenda kusouth africa randi racho rakwira reti zvisingambobviri. Saka taitoti idei hurumende yabvisa kana ichikwanisa ngaibvise bonds noti tive tinoishandisa kana kuti randi kana kungoti maus zvingava zvingatoita kuti tikwanise kurarama nokuti haupenyu hwatiomera.
Gurukota rinoona nezvekubudisa kwemasoko amai Monica Mutsangwa vakamboudza studio 7 kuti hurumende iri kushupikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Vachitaura svondo rapfuura kuzimbabwe international trade fair kubulawayo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaconstantine chiwenga vakasvoropodza sitoro vachivapomera mhosva yekwidza mitengo yezvinhu vachiti vanhu ava vanoda kupirigura hurumende. Asi vanoongorora nyaya dzedzematongerwo enyika vamasimba gonesi vanoti zvitoro hazvina mhosva sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika nekuisa mitemo yakanaka inokwezva mabhizimusi ekunze munyika. Ndakamirira studio 7 masvingo ndiri Gandri Maramba.